Ziratidzwa izi zvirikurongwa nehofisi yemutungamiri wenyika inoona nezvevakare mara. Mumwe mushandi mukuru muhofisi iyi vaMakinoni Chirinzepi vati donzvo guru rezviratidzwa izvi kusimudzira vakare mara nekuvapa mukana wekuratidza unyanzvi hwavo pamwe nekushambadza mabasa avanoita.
Expo iyi ndeyekusimudzira kodzero dzevanhu vane hurema, uyezve tichitarisa kuti vanhu vane hurema vanhu endi vane zvakawanda zvavanokwanisa. Zvinofanira kuti izvo tibatane pamwe chete tichivapa masimba iwayo ekuti vamanise kubudisa humhizha hwavo.
Vamwe vapinda muzviratidzwa izvi ndeamaitsitsi Munyepfu, vanhu vesachigaro wevakare mara kwamutasa kumanikaland, avo vati vanofara nekufamba kuri kuita zvinhu.
Tiri kutotinakidza nezviri kuno, tiri kuona zvidzidzo zvemhando yepamusoro, tichiona vamwe vedu vane hurema vari kuita zvidaudau zvakasiyana siyana.
Mushandi mukuru anoona nezvakare mara paGreat Zimbabwe University amaita tenda vongai mwoyo vati chikoro chavo chiri kuratidzira zvachiri kuita kusimudzira vashandi nevadzidzi vakare mara.
Tauya ne two departments of the university, one iri academic inonzi the gyrosphere, iyoyo inoita basa rekudzidzisa vadzidzi kuti vagokwanisa kubatsira vanhu vanenge vaine madisabilities akasiyana siyana.
Mumwe wemasenata maviri anomirira vakare mara amai Anna Shiri vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru nemhando yezviratidzwa zviri paexpo yegore rino.
Taona paMinistry of Justice vari kuti access to justice for all by 2030. Access to justice tafara kuti vari kupa constitution in braille for those vane visual impairment.
Amai Beneni Atsuro avo vakatanga kusaona muna 2008 ndemumwe anotarisirwa kutaura paexpo iyi.
Saka area yangu zvikuru ndinonyanyofarira kutaura nekudzidzisa kuitira kuti vamwe vari muzvinhano kana vane vana vasashungurudziki, kureva kuti stigma and discrimination nelabeling tinofanirwa kuzvisiya kana tiri vanhu vari kurarama tiine vhizheni nemuno wava munangako.
Vatendaidimikira avo vasingaonewo vati zviri kuitwa nemutungamiri wenyika kuburikidza nedisability expo zviri kuita kuti vakare mara vawane raramo.
Taingoziva chete kuti munhu ane disability chaanogona kungoita muupenyu make kupemha, kukumbira chete. Asi izvozvi izvi taakufara nekuti taakuswedezwawo pedyo nereality, because kana taakuitwa empowerment vanhu vaakugona kuitiswa maprojects akasiyana siyana like ini.
Kanzura Joseph Chiputura vekuchimanda Disability Organization kuRushinga vaudza Studio 7 kuti vanotenda vamunangagwa nekusimbisa vakare mara kuburikidza nezvirongwa zvebudiriro pamwe nekuunza expo iyi kudunhu ravo reMashonal and Central Province.
Expos epaarikipo aya ari kusimbaradza vakare mara kuti vabude mucharity model vazvimiririre, nekuti patinoita mutambo uyu panenge pachisapotwa nemaprojects ekuti unokwanisa kurarama uchitevera vision yemutungamiri venyika.
National Disability Expo iri kuitwa pasi pedingindira rekuti accelerating the attainment of Vision 2030 disability empowerment targets for enhanced inclusive sustainable development. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanotarisirwa kuvhura zviratidzwa izvi zviri pamutemo nechishanu, apo vanotarisirwa kupa vakare mara zvinhu zvakaita sedzimba, minda, huku nezvimwe zvinoita kuti vakwanise kurarama vakazvimirira vasingapemhi. Ndakamirira Studio 7 muBindura, ndini Godwin Mangudya.